manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 5 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvinopinda mumigwagwa zvichinyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Dzimwe nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navanelson chamisa dzakakundwa kana kurambidzwa kukwidza musarudzo dzeprimary elections dzinoti dziri kuzopinda musarudzo dzemwedzi unouya dzakazvimirira. America inodoma vaBrian Nichols kuti vamirire United States muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDC Alliance inotungamirwa navanelson chamisa zvaratidzira muHarare nhasi mazvasvitsa magwaro enyunyuto akanangana nemafambisirwo esarudzo kuZimbabwe Electoral Commission pamwe nekuhofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvaungana paAfrica Unity Square muHarare nhasi ndokufora zvakananga kumahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvichiimba nekuridza pembe mumigwagwa zvakatungamirirwa navachamisa nevamwe vatungamiriri veMDC Alliance vanga vachisanganisira vatenda ebiti vaJacob Ngarivhume vaAgripa Mutambara pamwe navaMathias Guchutu. Mushure mekusiya gwaro renyunyuto kuZEC, varatidziri ava vafora zvakare vakananga kumahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavapfuura vachisiya gwaro renyunyuto. Kunyange hazvo mahofisi avaMnangagwa mangopindwa nevanhu vashomanana sezvo mutungamiriri wenyika anga ane misangano ukuwo mapurisa achiudza vanhu kuti vasamire pamahofisi aya. Vadzokera pavatangira kufora vapedza kusiya magwaro enyunyuto aya kuZEC nekuhofisi kwavaMnangagwa. Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti sarudzo dzemusi wa30 chikunguru hadzisi kuzoenderera mberi kudzamara hurumende pamwe neZEC vabvuma kugadzirisa zvavari kuda kuti zvigadzirwe sarudzo dzisati dzaitwa. Vachamisa vati chavari kuchema nacho zvakanyanya inyaya yekudhinda mapepa ekuvhotesa muchivande kwavanoti kuri kuitwa neZEC. Nekune rumwe rutivi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti nyaya yekudhindwa kwemapepa ekuvhotesa haisi nyaya inechekuita nezvemapato ezvematongerwo enyika.
Dome nyaya yakatenda pamareforms vadzigadziriswa isu tataura kuti maelections kuti ave kumusi wa 30 July ndokunge taisa maconditions kana maconditions asipo aiwa muchaona zvatikuita ende tichakuudzai haiziwi.
Vachamisa vatiwo vachakwidza nyaya yenhuna dzavo kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe neAfrican Union kana kuti AU mumazuva mashoma ari kutevera.
Ndiri kutovabuda kuno manje manje ndiri kunoona vasiriura mapota chairman weSADC ndokuti mudhara kuno kukwatu kwashata kwaida tusura mumusha rinogona kubata zvibharo nguva yese yese uye arikotibatsira pamabatirwa yedu.
Vati kuratidzira kwakadai kuchapararira nenyika yose mumazuva mashoma ari kutevera. Vati kana vaMnangagwa neZEC vakaramba vakaoma musoro hapana sarudzo dzichaitwa zvachose.
Tiri kutoda kuziva kuti masevha ari kupi Masemba akutendeta information iri pa PVR ari vamwari kudaro K6 vamwari kudaro mama amunangagwa vamwari kudaro arujengeta mama achiwenga choda kudaro panzvimbo yatinotenderana haisi tsimbi yegudo inozivikana nomunhu mumwe ngaizivikane nenyika yose.
Amai Chigumba, vaudza Studio 7 kuti gwaro renyunyuto reMDC Alliance rasvika kumahofisi kwavo vakati vachazotaura zvakawanda nezvegwaro iri kana vari penengura. Vashaurawo pachiitiko ichi mutauriri weNational Patriotic Front kana kuti NPF vaJelas Mawarire vatiwo veruzhinji vanofanira kuvhotera vachamisa pachigaro chemutungamiri wenyika vachiti hurumende iripo pari zvino ihurumende risina rutsigiro rweveruzhinji uye yakabvuta masimba. VaMawarire vanga vachifambawo nevamwe vakuru vakuru veNPF vanga vachisanganisira vaShadrack Mashayamombe navaJim Kunaka.
Saka tati aiwa regedzai tiende kushamwari dzedu tifambe navo tichivataridza kuti aiwa makaita chinhu chakanaka tinokutsigirai. Isusu sebato tiri kutaura kuti takasununguka kutaura nevamwe vedu kuti tione kuti patinopinda musarudzo chii chinganakira tese chinganakira vana vezimbabwe.
Hatinawo kwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba kutinzwe mafungiro avamunangagwa pamusoro pekuratidzira kwaitwa neMDC Alliance sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Nekune rumwe rutivi vatsigiri veZANU-PF vakatarisirwawo kuratidzira muHarare mangwana vachikuratidzira kwavo kwakanangana nekusimbaradza vamunangagwa pamwe nekutsigira zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika kuti munyika munofanirwa kuitwa sarudzo dziri pachena uye murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nasi yasangana nevanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo ichivaudza zvinoda kuti vaite kuti vakwanise kukwikwidza, ichiti vanhu ava vave kukwanisa kuendesa magwaro avo kunyange hazvo dare renomination court richizogara musi wa14 Chikumi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
VeZimbabwe Electoral Commission muBulawayo nhasi vasangana nevemapato akasiyana-siyana kusanganisira vakazvimirira vega vanoda kukwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika vachisanangurira vanhu ava zvinodiwa kuti munhu agokwanisa kukwikwidza. Mukuru weZEC muBulawayo District amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 kuti akandeke kutanga ZEC ichiita urongwa hwakadai vachiti ZEC akaona zvakakodzera kuita izvi senzira yekuedza kurerutsa basa rayo uye kuitira kuti vanoda kunyoresa kuti vagokwikwidza vaite izvi nenzira iri nyore.
Tati ngatiitei kuti vanhu vauye nezvinhu zvavo zvakakwana kuti vatange kutora maforms nhasi futi kuti vaya vagona kuti vazadzise maforms avo kubva nhasi vaunze tisati tasvika musi wa14 kuti kana takusvika musi wa14 zvitirerukire isu zvorerukirawo futiwo macandidates because macandidates akawanda tine mapartis akawanda saka taona kuti zvakafanira kuti tobva taita tichitanga nhasi.
Pamusangano uyu paita mibvunzo yakawanda kusanganisira wekuti vanokwikwidza ava vachakwanisa kuwana rini gwaro rine mazita ane vanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. VeZEC vatsanangura kuti munhu wose anenge akwanisa kunyoresa kuti agokwikwidza musarudzo achapiwa electronic copy yegwaro iri pachena mushure mekunge dare renomination court ragara musi wa14 Chikumi. Amai Sheila Musonda avo vati vari kukwikwidza pachinzvimbo cheukanzura vati vanhukadzi vakawanda vanenge vachida kukwikwidza pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana vanovhiringidzwa nenyaya yemagwaro ekuberekwa anenge akasiyana.
Kana takuda kuita zvinhu kuti munhu wechikadzi ubudirire unotsvanirirwa nenyaya yemapepa aya because unenge wakatakura mapepa akasiyana. Kusiyana kwacho nenge ndine chitupa changu chine surname yangu, marriage certificate yangu inenge iripo ndinayo, bhethi yangu inenge ine zita rangu nesenemu yangu. Nhasi vanhu veZEC tabvunza zvinhu zvakadaro but vatitsanangurira kuti haiwa unouya nemarriage certificate yako nechitupa chako chinenge chakanyorwa senemu yako nebhethi yako inenge yakanyorwa senemu yako futi, hanzi uya nazvo zvese.
vezeki vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsira vanhukadzi vose vakagura michato yavo asi vachiri kushandisa mazita evarume vaive vakavaroora. Panyaya yenzira dzekubhadhara nadzo mari dzinodiwa pakunyoresa kuve nhengo yeNational Assembly kana pakuve nhengo yeSenate, vaDaniel Chigaru, mumwe wemakomishina ezeki anga ari pamusangano uyu, vati zeki ichange ichitambira kubhadharwa nenzira dzakasiyana-siyana. Dare renomination court richagara musi wa14 Chikumi uye sarudzo dzichaitwa munyika musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo, ndimi Taura Ishava.
Dzimwe nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzakakundwa kana kurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzeprimary election dzinoti dziri kupinda musarudzo dzemwedzi unouya dzakazvimirira. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri veMDCT vanosvika 12 vaswera pamapurisa vamuchinoi vachigadzirisa mapepa anoratidza kuti havasi vapari vemhosva sezvinodiwa nemutemo wesarudzo. Imwe nhengo iri kuda kukwikwidza yakazvimiririra vaNicholas Piri vemuwadhi 9 vanoti bato ravo rakavarambidza kukwikwidza musarudzo pasina zvikonzero. Vapiri vanoti sarudzo hadzina kuitwa mumawadhi akawanda nekuda kwekusarudzirwa vamiriri nevakuru vebato.
Votira yavo tikaendesawo tsamba dzedu tikaisa zvichemo zvedu kuenda kuvakuru vedu matanho esasha yabasa ndozvatipawo tisu stimire vanhu vemuwadhi medu tiri maindependence.
Mumwe wevari kuda kukwikwidza vakazvimirira ndivataperesa Shumba vekuwadhi 10 avo vati mapepa avo ekuda kukwikwidza avakaendesa kumahofisi ebato haana kupindurwa asi vanoti vakazoona paiswa munhu asiri muwadhi mavo.
Kukwikwidza padanho rekuita independent inyaya yekuti district redu rinotungamirira harisina kunge rakati chikera. Ini ndiri mumwe wavanhu vakaratidza kuti vanoda kuita kukandidheti. Samuchero mungataridza kuti akandidheti vakandiita interview. Vandiita interview havana ndipa maresults. Ndokuzongerwa ndonzwa kuti pano munhu aripo. Munhu andochimutsvaga kuti ndiani aripo, munhu asikagari muwadhi imomo anogara kuti.
Patabvunza vamwe vavo kuti danho ravatora haripe here mukana kubato reZANU PF kuti rikunde, vashumba vati hongu vachapa mukana kune mamwe mapato asi vechinzvimbo chemutungamiri wenyika vanenge vachitsigira vachamisa.
Kusikisa kungaitika mavhoti kungagona kuitika kulevhu yatiri yana kansenda nokuti patichafamba tichikambena tichange tingokambenera purezidhendi.
Imwe nhengo isina kuda kudomwa nezita inoti vari kutoda kupatsanura mavhoti kuitira kuti bato reMDCT risakunde pamakanzura senzira yekunyadzisa utungamiri hwedunhu.
Kutanida kukansera handisi kutomborenda kuti zvatinaridza kuti havasi kutombozvimi ndatosplitisa mavhoti.
Mumwe mugari wemuwadhi 10 amai Tracy Goko vanoti vanotsigira nhengo dziri kuda kukwikwidza dzakazvimiririra nekuti sarudzo dzemudunhu hadzina kufambiswa zvakanaka sezvo pasina jekerere yakaitwa.
Tikaita jekerere yedu, tikaita maprimary yedu, ndikadyiwa ini andidya iyeye. I am going to shake him. Ndatova kambeni manager wake taakutofamba nendiro
va Edward Kadevere. Avo vakabuda musarudzo wemaprimary yekutsvaka anomirira chinhoi muparamende vachiti pane chitsotsi chakawanda chaiitika vati vachafunga nezvazvo vachiti nhengo dzakawanda dzinovatsigira dziri kuda kuti vakwikwidze vakazvimiririra. Mutungamiri weMDCT mudunhu vaBlessing Mandava vanoti nhengo inenge yakwikwidza yakazvimiririra inenge yazvidzinga mubato ravo. Mune imwewo nyaya, nhengo dzebato reZANU PF muchinoi hadzisi kufara nekudzokororwa kechipiri kwesarudzo dzemuwadhi 7 ne3 vachiti zvinoratidza kuti nhengo dziri kutsigirwa nevakuru vakuru dziri kukundwa. Wadhi yanetsa iwadhi 7 iyo inonzi amai Priska Mfumira vari kuti sarudzo dzichadzokororwa kana kazana kusvikira vachausi mutisi vakunda. Vamutisi vakadashurwa navaProspa Mavhunga kaviri uye vachaita dzimwe sarudzo dzechitatu nechina svondo rino. Vamavhunga vanotsanangura.
Ini kuwadhi kwangu kuwadhi 7 tatanga kuita election pekutanga ndikaita 18 votes. Mumwe Humphrey munhuwe akaita 8 votes. Charles Mutisi akaita 7 votes. Mbatazodzokoredza kechipiri Mavhunga akaita 328 votes. Mutisi akaita 255 votes. Humphrey akaita 216. Gresham akaita 10. Utaura kwazviri kuitwa zviri kunzi amai mfumira varoda kuti Mutisi apinde chete.
Asa amai mfumira varamba mashoko aya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Atsa Chigoriwa.
Hurumende yeAmerica yakadoma vaBrian Nichols kuti vamirire United States muZimbabwe. Asi vaNichols vanofanira kugutsa dare reSenate renyika yavo kuti vanogodzera here kumirira nyika iye muZimbabwe vasati vatanga basa. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Kana vakagutsa dare reSenate renyika iye, vaNichols vanenge vave kutora chinzvimbo chakasiwa navaHarry Thomas Jr. avo vakasiya basa mwedzi mishomanana yapfuura. Vakasanobata chinzvimbo chemutauri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaJohn Taylor vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vaNichols vachatanga basa muZimbabwe rini inoenderana nekuti vanenge vagutsa dare reSenate here uye kuti izvi zvichaitika rini. Vati kana zvikakasika, vaNichols vanogona kutanga basa kupera kwachikunguru, asi izvi zvinogona kutora nguva yakareba kupfuura apa. Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vati zvaitwa neAmerica zvinoratidza kuti nyika iyi inoda kuramba ichihidzana neZimbabwe.
Asi maonero angu ndekuti vari kukondinya kuda kuti varoramba chienda mberi vachiti ngatinge tine ukama wakangonaka, ndizvo zvandikuona kuti vada kuedza kugadzisa ukama wavo kuti nyange paine zvimwe zvikaitika asi ukama ngaurambe uchikosheswa.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti America inyika yakakosha pasi rese uye zvakakosha kuti ive nevamiririri munyika dzese kusanganisira Zimbabwe. Vatonyaya kuti pane dzimwe nhengo dzeSenate yeAmerica dzakashanya muZimbabwe nguva pfupi yapfuura. Zvinoratidza kuti America ine chido chekuona kuti zvinhu zvagadzikana muZimbabwe.
So appoint ambassador I think is very critical. It's very important so that anoita ziso reUnited States muno muZimbabwe as far as my national interests avo are concerned.
Mutauri webato reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire vaudza Studio 7 kuti zvakanaka kuti America igare ine mumiriri muZimbabwe kuitira kuti ikwanise kunzwisisa zviri kuitika munyika zvikuru sei panguva yesarudzo.
Vana America senyika huru zvinodawo kuti tinenge tichitodawo kuti vanzwe, saka takatovamirira tisangane navo tichivaonesa zvikurukuru. Takaona position yeAmerica pagovernment iripo iyi. Ndevamwe vanga vachinzwisisa ende vakanzwisisa vakave kutanga kunzwisisa kuti muno makaitika kubvuta masimba kuchishandiswa mauto.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vasifusiso mwoyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. vaNichols vave nenguva yakareba vachimirira nyika yavo uye vakapinda mubazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika muna 1989. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuda kupinda mubvumirano yezvekutengeserana neCanada neMexico. Pane kugadzirira chibvumirano cheNorth America Free Trade Agreement kana kuti NAFTA, icho chave nemakore makumi maviri chichishandiswa. Chipangamazano chavaTrump munyaya dzezvekutengeserana vaLarry Kudlow vakaudza nepenyuro yenhau yeFox News kuti vaTrump vanoda kuti chibvumirano chenyika mbiri idzi chigadziriswe, chenyika nhatu ichigadziriswe. America, Canada neMexico dzave nemwedzi yakawanda dzichikurukura pamusoro pechibvumirano cheNAFTA ichi. Mutungamiri wenyika vachitungamirirawo bato rezanupf musarudzo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Waka uza vechidiki vibato ravo kugweru sondo rapera kuti hurumende yavo yakwanisa kukwezva mari inosvika mabirioni gumi nematanhatu kana kuti $16 billion yeve kunze vari kuvimbisa kuzotanga mabhizimisi munyika kana kuti foreign direct investment kubva zvavatanga kutungamira nyika mukupera kwegore rapera. Nyaya iyi yakonzera gakava munyika, vamwe vachiti izvi zviroto asi vamwe vachiti zvinokwanisika nekuti Zimbabwe igombo chairo munyaya dzezveupfumi. Mutedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Vakalisto Jokonya vanoti zvinokwanisika.
Vonai kuti Zimbabwe inyika yanga yakavharirwa kwemakore anosvika 25 years tisina kana business ratakachidhira naro, kusina kana zvitsva zvakabvitika muno muZimbabwe. Saka vanhu vose vari kutaura zvadeta pinda taita, ende mune zvakawanda zvinogona kuitwa muZimbabwe. Zvazvakangomira zvihombe, kune methane gas, kune platinum, kune madiamonds, kune mawater projects akawanda ada kuitwa, kune nyaya magetsi yegoji inoda kuitwa iyo. Saka zvinhu zvakawanda zvoda kuitwa muZimbabwe zvazvakamira.
Vajokonya vanoti vamunangagwa munhu anoratidza kuti akazvipira kuvandudza zvinhu.
Ndinovimba navo president kuona kwangu nezvavaita nezvavari kuita. Munhu anoratidzika kuva ane chido nebasa raanoita. Munhu anoratidzika kuva zvekare ane commitment yenyika yake. Ende munhu anoratidza kuti anoda kusiya legacy yesuccess.
Asi vari kupikisa mashoko avamunangagwa vanoti nyika iri kutarisirwa kunzi nevamwe ndiyo iri kukura zvakanyanyisa muAfrica mugore ra2018. Ethiopia iri kutarisira mari inosvika mabhirioni matatu nezviuru mazana maviri chete gore rose kana kuti 3.2 billion kubva kune vekunze. Vaimbova gurukota rezvemari uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP Vatenda Ibiti vanoti hapana chavari kuona chiri kuratidza kuti Zimbabwe ine kana kobiri zvaro yayawana kubva kune vekunze.
Foreign direct investment, you see it on the ground because there's no one who brings $16 billion away yakuno kuZimbabwe. So kana mangoita even 500 million you can see it because that money is going to a project. So you will see ne construction, you will see ne money markets are with a huge movement. So all that he's talking about is what air. There's not a single crane in Zimbabwe except for Pamakandziwa. Kuna enterprise rodu.
Nyanzvi mnyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo Zimbabwe ikaita zviri kutaurwa navamunangagwa inenge yaita chishamiso padunhu.
But makaona nyaya yemainvestments atiri kutaura iyi, makaona nyika muAfrica for example. Vakatarisa nyika yakaita seSouth Africa or even Nigeria nana Egypt, hadzisi nyika dziri kuwana foreign direct investment ingapfuure 8 billion pagore. KaZimbabwe takanzi tasvika kuma 16 billion tiye tatoseta record isati yamboitika kuma developing countries.
Vatiwo vanhu havafaniri kutarisira zvivimbiso izvi sekunge mari yatopinda munyika.
Haisi mari yatoiswa muZimbabwe, asi mazhinji acho angori mainquiry nemapledge nemapromise ekuti makaita ABCD mari ichanzenge ichiuya tisika zenge tichiinvesta mari kuZimbabwe. Saka haisi mari yatatoonayo.
Ko, chii chingade kuitwa neZimbabwe kuti ikwanise kukwezva vekunze? Dr. Chitambara vanotsanangura.
Think chakakosha pari zvino chatatarisana nacho inyaya yemaelection. I think my investor mazhinji atakuona kuti zvinobuda zvakamira sei nekuti politics inoaffecta economy.
Gore rapera kambani yeQuantum Global Research Lab yakati Morocco ndiyo nyika yemuAfrica yakakwanisa kukwezva mari yakawanda ichiteverwa neEgypt, Algeria, Botswana neCote d'Ivoire. Zimbabwe yainge iri pachidanho chekupedzisira. Muchirongwa chatirikutarisa nyaya dzesarudzo, nhasi ngatimbopindei muHarare tione kuti vakamira sei. Godwin Mangudya anotipa nhoroondo yemavhoterwo anoitwa mudunhu iri.
Kubvira muna 2000 kusvika pari zvino, MDC yange iri kukunda musarudzo dzeparamende, makanzuru nemutungamiri wenyika mudunhu reHarare Metropolitan. Asi kubvira muna 2005 na 2008, ZANU-PF yaikunda muHarare South Constituency chete. Muna 2013, ZANU-PF yakakunda muHarare South zvekare nemamwe maconstituents mashanu MDCT ikakunda mumatunhu makumaviri nematatu sezvo maconstituents muHarare Metropolitan akawedzerwa zvichitevera kupatsanurwa kwemamwe maconstituency. Munyori wezvemutemo mubato riri kutonga reZANU PF vapo mangwana vanoti zvichitevera shanduko yakaitika mubato iri yekudzinga basa vaRobert Mugabe avo vaive mutungamiriri wenyika gore rapfuura vanotarisira kukunda mudunhu reHarare Metropolitan. Asi munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vanoti Harare Metropolitan ndeyebato ravo uye vanotarisira kukunda zvine mutsindo gore rino.
Ndiko kekutanga kubva patakatanga kufoma seMDC kataita mavhota arejistwa muHarare ane uwandu hwakadaro. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vana vemuHarare vakarejista kuvhota ende Harare kusite kuziva kwatinoita istronghold yeMDC.
Vanhu vanyoresa kuvhota muHarare kusvika pari zvino vakawanda kudarika vakanyorisa kuvhota muna 2013. Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukudu vanoti bato reMDCT richaramba richikunda asi mamiriro akaita zvinhu mubato iri achaderedza makundiro aro.
Makakatano ari muMDC acha anogona kukonzeresawo kuti MDC iwane masitsi mashoma kudarika ayaisimbowana. Asi kunyange zvayo ikawana mashoma ndinoona sekunge inenge ine masitsi akawanda kudarika yeZANU PF.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nebato reRevolutionary Research Institute vachenesani ndungwaka vanobvumirana navamukuru vachiti muHarare mune vanhu vakawanda vanotambura uye hazvinetsi kutsvaga rutsigiro kubva kune veruzhinji. MDCT inogara ichikundwa neZANU PF kuHarare South asi vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mubato iri mudunhu reHarare Metropolitan vaIslam Samadosi vanoti vari kushanda zvakaomarara uye vachakunda muconstituency iyi.
Hapana rimwe bato rakakwanisa kubatsira vanhu kuregista. Isu takabatsira nemaVR9 nemaVR1 form pamwe chete nekukomishena. Saka tinozviona kuti zvinhu zvinoita kuti tinoitora zuva rakacheka nyika.
Gore rino pachange paine mapato anodarika 120 achapinda musarudzo. Vaitai munyoro vebato reNational People's Party rinotungamirirwa naMai Joyce Mujuru vanoti rwendo runo pave nemukana wekuti vanhu vasarudzwe zvitsva uye vanotarisira kukunda.
Tikatarisa maelections angari mumashure umu angari two-way race totarisa kuti pane ZANU PF neMDC. Saka kazhinji kacho chachiitika ndechekuti vanhu vanga vachiita inonzi vanga vasingachati ZANU PF vese vaingotsvaga loko yakanzi MDC. Saka ndo vanga vachiita si nde vanga vachivhotera. Zvinova zvakatikosta.
Mupepeti webepanhau reTheObserver vaBarnabas Tonjana vanoti semaonero avo ZANU PF neMDCT yavaNelson Chamisa ndiwo mapato achavhoterwa kwete gurumwandira remamwe mapato asina vatsigiri vakawanda.
Tiri nguva dzinedzi patakasvitswa nguva dzinedzi takasvitswa neZANU PF. Saka anokwanisa kuti bvisa kubva kuondoka kwaita nyika through ZANU PF iMDC chete. Saka vanhu vachavhota vanoziva pati yavanoda ende vanoziva kuti pati inokwanisa kuti paite change munyika and handifunge kuti vangadi kuda any other party kunze kweMDC.
Muna 2013 muHarare Metropolitan vanhu 261,925 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai veMDCT, 172,163 vakavhotera vaMugabe, vamwe vakavhotera vamwe vaikwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanoti vaDumiso Dhavengwa veZAPU, vaKisnot Mukwaji veZDP navaWelshman Ncube veMDC. Maconstituents akatorwa neZANU PF musarudzo idzi anosanganisira Harare South, Harare North, Mount Pleasant neMbare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Va tereri msakangano kuti muchirongwa chedu che Live Talk The Connection na 8 PM tungamili nkomo anenge achitarisa nezvekuratidzira kwaitwa nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka musakangano kuteerera nhau dzedu dzemangwanani na 6 AM mwina Jonga Kandemiri.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ama reforms aqade ukuthi ngona abayenza ama elections ebe credible and ebe free and fair, ngoba siyakwazi ukuthi if we go for this election without ama reforms and most like that I already are in favor of one umnangagwa. So sithi kona kunjani kube la ama reforms first so that he points out playing field ibe level.
Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance zitshengisele ezitaladini zeHarare zifuna inguquko emthethweni oqondisa ukhetho.
Umhlangano wethu wokuqala njengeZimbabwe Electoral Commission leprovinsi yakoBulawayo uthi sihlangane lama-aspiring candidates ukuthi sibafundise ngelanga le-nomination code. Sikwenze lokhu sile njongo yokuthi abantu nxa sisiyahlangana mhla ka-14 sihlanganele siza lezinto eziqondileyo.
Abe-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, bahlangene lamalunga amabandla wonke akoBulawayo akhangelele kuncintisa kukhetho lwalonyaka. Uhulumende weMelika usekhethe uMnumzana Brian Nichols ukuthi azoba ngummeli walelo lizwe eZimbabwe. Idale leSenate lingasuthiseka ngembali yakhe ukuthi athathe leso sikhundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa zigcwale ezitaladini zeHarare zifola njengendlela yokuveza izikhalazo zenguquko eziyifunayo kuziqondiso zomthetho olawula ukhetho ukuze ilungisiswe andubana kwenziwe ukhetho lwalonyaka. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Bekuhlatshelwa kugidwa lapho abasekeli bamabandla omanyano owe-MDC Alliance betshengisela edolobheni leHarare namhlanje emini. Ekhuluma labasekeli banomanyano umkhokheli walelo bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze livume ukuqilibezelwa kukhetho lonyaka, njalo bazaqaphela ukuthi izekhi ilalele izikhalazo zabo. Uphinde wathi ukutshengisela kwanamhlanje kungokokuqala behlela ukwenza endaweni zonke zeZimbabwe. Phakathi kwezikhalazo zabo bathi kumele zilungisiswe zigoqela ukulungiswa kwamaphepha okuvota, ukuhlonzisiswa kogwalo lwabalelungelo lokuvota ele-voters roll, lokuthi abebutho bangangeni endaweni zokhetho ngoba bengethusela uZulu ukuthi avotele ibandla leZANU-PF. Omunye wabakade betshengisela umnumzana Jabulani Ndlovu uthi lezi ndaba nxa zingalungisiswanga ukhetho alisoze lube ngolukhululekileyo.
Ama reforms aqade ukuthi ngona abayenza ama elections ebe credible and ebe free and fair, ngoba siyakwazi ukuthi if we go for this election without ama reforms and most like that I already are in favor of one umnangagwa. So sithi kona kunjani kube la ama reforms first so that he points out playing field ibe level, wonke ama points out parties and ebe le equal access to everything that is being assessed by umnangagwa and his ruling party.
ilunga letele parlamente lakobulawayo uJetman Thofa uthi abakusolayo kakhulu ikungalandelwa kwezisekelo zombuso emalungiselweni okhetho njalo bekhangelele ukuthi iZEC ilandele imithetho ikakhulu edabeni logwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Bakhethi liyabona abapronounce ama-elections lawa ukuthi azaba khona kuzaba le nomination code futhi mhlaka 14. Okukhona yikuthi ngaye abantu ama-principles njengo-president even u-member of parliament kuyafunakala ukuthi wena ngaye uhambisa iphepha lakho ele-nomination ufake abantu abakhona ku-voters roll. Manje sizabe sibakhangele ngaphi ngayi-voters roll ingakaphumi. So yikho okunye kwezinto okwenza ukuthi sibuye ngaphezi sibe lokutshengisela lokhu khona.
Omunye wabasakhulayo umnumzana Nkosilathi Juwane uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende alandele okufunwa ngabantu hathi ukuba ngutando kayiphikiswa. Umnumzana Khosa Siziba yena uthi kuqakathekile ukuthi abebutho bengangeneli endabeni zokhetho.
Thina sithi hathi amasosha akaphume kasuke ezeke engangeneli kozokhetho, sifunda amasosha ebuyele emabharaki njalo sithi sifuna ukwazi ukuthi ballot paper liprintwa kuphi njalo ngubani. Sibekwazi njalo ukuthi ama-ballot paper akhona aprintwe emangaki, azadindwe emangaki, kubeke segcekeni konke ukwenzela ukuthi ama-election.
Bese kulokukhonona abamanye amabandla aphikisayo besithi umanyano we-MDC Alliance usuthathela ikomishini yeZEC umsebenzi. Okungumqondo ophikiswe uNkosazana noMathemba Ndlovu, umgcinisihlalo wesigaba sakobulawayo ebandleni, othi iZEC kakumelanga iyamele loba yiliphi ibandla lezombusazwe.
IZEC asiyithatheli msebenzi, IZEC i-independent body, kumele ilalele ukuthi abantu bathini. Khonokho ukuthi iZEC iqamele elinye ibandla isibone ngani abantu abakhuluma izifiso zabo sebefuna ukuyithathela umsebenzi kayisini. Esikufunayo ukuthi iZEC yenze izinto eziqacayo, otherwise lo nyaka zilandanga kudala.
Lokhu kutshengisela kwenziwa ngemva kwesaziso sikamongameli Emmerson Mnangagwa Selanga okuzanziwa ngalo ukhetho lukamhlaka 30 Ntulikazi. Abebandla elibikwa lisekelwa ngoye ngumongameli umnumzana Robert Mgabe ele-National Patriotic Front labo batshengisele usekelo lwabo kuchamisa lokutshengisela kwe-MDC Alliance. Ibandla le-NPF belimelwe ngumnumzana Jairus Mawarire loShadrack Mashaya Mombe ababengamalunga awe-G4 ebandleni le-ZANU-PF. Abamabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo sebelesikhathi eside bekhala ngokuthi ibandla elibusayo eliZANU-PF kanizake linqobe ngokomqotho, kodwa bahlala besenza ubuqili labebutho ukwalela embusweni. Mele sithu sevinise Harare, uGibson Mbethe.
Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ihlangene lamuhla lamabandla wonke akobulawayo akhangelele ukuncintisa kukhetho lalonyaka esikolo seMilton Junior. Bebonisana ngengwalo ezidingakalayo mhla zilitshumilane kuyona le inyanga edalelwe ukubhalisa ele-nomination court elizahlala eTradegold ku-court 5. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga amabandla akhangelele ukuma kukhetho lwalonyaka namhlanje athole imfundiso esuka kwabeZEC mayelana lengwalo ezidingakala ukubhalisa edalele nomination court okumele bazise emahofisini abo akobulawayo. Obona ngezokuqhutshwa kohlelo lolu kobulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi lo ngumhlangano wabo wakuqala lamalunga amabandla ezombusazwe ojonye ukubabonisa ngokumele bakwenze kusasele sikhathi, ngoba lonyaka amabandla akhangelele ukuma kukhetho manengi.
Umhlangano wethu wokuqala njengeZimbabwe Electoral Commission leprovinsi yakoBulawayo uthi sihlangane lama aspiring candidates ukuthi sibafundise ngelanga lenomination code. Sikwenze lokhu sile njongo yokuthi abantu nxa sisiyahlangana mhla ka-14 sihlangane lesiza lezinto ezigondileyo, ngoba siyananzelela ukuthi ama-political parties maningi kathesi. Abantu bangabuya lezinto ezingakwananga kuzabathwalisa nzima, lathi kusithwalise nzima futhi ukuthi siqede ngalelo langa.
Usikomitshi wezek umnumzana Daniel Chigaru uveze ukujabula ngenani labantu abangenela umhlangano ethi uqhutshwe kuhle.
Namhla lapha besilomsebenzi wokuzama ukufundisa lokulungiselela abantu abafuna ukuba babe ngama-candidates. Sibalungiselela ilanga lamhla ka-14 lapho sizakuhlangana khona ezi-nomination court zihluza abantu abafisa ukuthi babe ngabameli. Sisalungisa ukuthi abantu bazabhadala ngayiphi indlela.
Unkosikazi Charity Mpofu okhangelele ukuba lilunga ledale lephalamende emele izaphu enkulumane uthi uhlelo lolu luyabukeka.
Uhlelo obesilalo lezekhi lukele usifundisa kakhulu. Sibona angathi kuzasezela kube lula ukuthi siregister, ngoba nxa singaqalisa khathesi kusiyafika ilanga kuza kuba lula ngoba ama-corrections siyabe sesiwenzile.
Unkosikazi Nomvula Mguni okhangelele ukumela ibandla le-MDCT ekhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe eBulawayo East uncome uhlelo lwezekhi.
Uhlelo luhle kakhulu ngoba mbona ngazani singalandela lokho esikutshele namhla. Akusoze kube le confusion. Sizahambisa amaphephethu ngesikhathi, singaxokozeli ekugcineni.
Ilunga leZANU-PF elikhangelele ukuncintisa ukuba lilunga ledale elimela inketha mganwini umnumzana Elfas Mashaba uthi ufunde okunenyi emhlanganweni wanamhlanje.
Izekhi buzosinika iziqondiso zokuthi njengama-candidates sizivambe njani, njalo lokuthi sisiya ku-nomination court mhla ka-14 kwini ukhangelelweyo ukuthi ama-candidates akwenze. Lethemba kuzasincedisa ukuthi siphangise ukwenza izinto zethu nxa sikompeya ngokwenzakala ngo-2013 kwaba la ma-problems abakhona abantu baxokozela, but nxa kusenzile bazathi kuzahamba ngendlela.
Amabandla wonke akhangelele ukungena kukhetho lonyaka ajabulele uhlelo lwezekhi kanye lengcazelo yokumele kwenziwe ukuze bengehluleki ukungena ekhethweni. Abadinga ukuncintisa lonyaka bakhuthazwe ukuya emahofisini awezekhi koBulawayo bayeboniswa ngakho konke okuqondileyo okumele bakwenze. Labo abakhangelele ukuba ngamakhansila abahlawuli lutho kuthi amalunga edale lephalamende ahlawula $50 amadola, kuthi abafuna ukuncintisa esikhundleni sikamongameli bahlawula inkulungwane eyodwa yamadola, njalo amaphepha abo enomination alungiselwa eHarare emahofisini ezekhi hatshi koBulawayo. Izek ichaze ukuba ngesikhathi amabandla eletha amabizo azabamela e-Senate kanye lamalunga e-proportional representation kumele bahlawule ikhulu lamadola. Kusukela izolo izek iqale ukupha amabandla lamalunga abo amaphepha okumele bawagcwalise bawabuyisele ezek idale le-nomination court lingakahlali kumbe ngelanga lihlala. Ngimela iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu e-Reserve Bank umnumzana John Manguja ubikwa esithi ibhanga leli lizancedisa ukuthuthukisa inhlelo zamanzi elizweni ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe inhlelo zokulima njalo amanzi atholakale lula. Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu owe-Water Infrastructure Investment Conference eHarare olenjongo yokuqoqa imali kuthuthukise inhlelo zamanzi ezingama-30 ezizalethela ilizwe amanzi amaningi. Evula lumhlangano ngokusemthethweni izolo, uMongameli Mnangagwa utshele osomabhizinisi abakulumhlangano ukuthi ukuswelakala kwamanzi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe, ngakho uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlelo zamanzi encediswa ngosomabhizimusi. ukuhlaziya isimo samazwe elizweni kanye lenhlelo zikahulumende. Sixoxele lomnumzana Sam Siphephankomo, owake waba ngumphathintambo obona ngenhlelo zamanzi kuhulumende womanyano.
When I was minister wamanzi, a lot of businesses and investors were willing to invest. Wokuhlupha ngaleso sikhathi iquestion ye 51% wokufanele ukubana ama investors ay surrender to locals. Ngizwa ukuthi seba kukhipha engkwazi ukuthi ama projects awe water amaningi ami, especially even those engathiwa newa initiative ami, referring to ngapha lapho kuhlangothi emphila kona ele Mathebeleland kwakule kwaishangani dam li imi kwakule Zambezi water project imi. Kulama projects amaningi afanele enziwe even kobulawayo ukuthi amanzi atholakale, abantu ama rights abo ngamanzi abe protected. But mina ngibona ngani ama investors wonke la nxa kutheli Zimbabwe is open for business balindele ama elections.
Bebesithi bazaxoxa imali yokuthi bethuthukise inhlelo ezingamachumi amathathu zamanzi ezizalethela ilizwe amanzi amaningi kakhulu. Kungenzakala yini lokho nxa kuyukuthi konke kuhambe kuhle ukhetho lwaqhutshwa kuhle?
Well, kwenze isikhathi abantu laba bayakhuluma izinto njengama-politicians abafuna ukuthi towards an election kuzwakale angani kukhulu okuzayo nxa bangaba yibo abasesikhundleni. Ngiyakwazi mina ukuthi lokho izinto ezingalula, yinto efanele ibe planned properly njalo ithatha isikhathi eside. Ukwenza idam takes a long time and so even lokuyenza amanzi ayefika ezindlini zabantu requires a lot of infrastructure. Amazwe adevelopile adeveloped amanzi abo ngama 20-30-50 year plan, lapha ayikho iplan enjengaleyo. Siphunguthi nje okuvikileyo yikho lanxa kungaze kube layo iplan nguminister. Nxa ungxenye ungweyinye ibandla elingasilo elibusayo, iplani yakho izaba swathethi ngoba kuyabe kuthiwa ungaphumelela ukukwenza lokho, then uyabungani i-government ebusayo iyasolwa. But iqiniseke ukuthi angikholwa ukuthi bengakwenelisa lokho in the next 5-10 years.
Lo ngumnumzana Sam Siphephankomo, owake waba ngumphathintambo obona ngenhlelo zamanzi kuhulumende womanyano. Sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Uhulumende weMelika usekhethe umnumzana Brian Nichols ukuthi azoba ngumeli walelo lizwe eZimbabwe. Idale leSenate lingasuthiseka ngembali yakhe ukuthi athathe leso sikhundla. Nxa idale leSenate lingasuthiseka, uNichols nguye osezathatha isikhundla esithiwe ngumnumzana Harry Thomas Jr. osaphethe isikhundla sokuba ngumeli someli weMelika eZimbabwe okwamanje. Umnumzana John Taylor utshelele umsakazo ukuthi akukazakali ukuthi uzabuya nini kuzoqala umsebenzi ngoba kuzakuya ngokuthi usuthisile na idale leSenate.
uhlelo lwabasakhulayo olwethi connection namuhla sixoxa ngokutshengisela komanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla usola iZimbabwe Electoral Commission ngokwala ukulungisisa izikhalazo zawo ngaphambilini kokhetho. Ukutshengisela lokhu kungenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwale Jordan uKing Abdullah usekhethe ilunga ledale lakhe leCabinet uOmar Razaz esikhundleni sokuba inhloko kahulumende. Esisele singatshela muntu ngemva kokuthiya umsebenzi kukaHani Malkin.
Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni kuqhubekela phambili. Ukusilela kwamafutha lokhu kuqale ekuqaleni komnyaka, uhulumende wapha izizathu eziningi ezehlukeneyo ezibalisa ukusilela kwemali yakwamanye amazwe lokunye. Usomabhizimusi umnumzana Edwin Dlovu uthi ukusilela kwamafutha lokhu kungaba kubangelwa ukuthi uhulumende wafaka umthetho wokuthi amafutha kumele ethengiswe kuphela nxa ehlanganiswe lokuthiwa yi-blend.
Kobulawayo sesilodubo lololo lokushota kwamafutha, kodwa ke sinanzelela ukuthi ke awashotiswa ukuthi ayabe ngekho. Ifuel iyabe ikhona, kodwa ke nxa ukuthi uhulumende wabeka umthetho lo ukuthi ke idaluthwe nge-ethanol, sokusenza ukuthi ke idelay ishote ngoba i-ethanol yangikhona iyabe ingeneli ukuthi abamagaraji bayithole bahlanganiseke le-fuel ibisiphuza-ke. Sananzelela ukuthi ekuseni amagaraji wonke uzathola ke ngathengisa i-fuel belindele i-ethanol engekhoyo. Yiyo-ke i-artificial shortage-ke esiyibonayo lapha koBulawayo.
Kodwa omele ibhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi imbangela yokusilela kwamafutha ikungahleleki kukahulumende.
Into ekhanyayo ukuthi lizwe lonke crisis okugcwele ama-queues abantu abalayinela ukudinga i-fuel. Ifuel njalo intengo yakhona isiqansile. Kuyakhanya sibili ukuthi kukhona okuswelakalayo phakathina kwe-distribution ye-fuel phakathina kwelizwe. Abaningi bethu bananzelela ukuthi kungabe kuyikushota kwe-foreign currency, also kusenza ukuthi laba abaye babathengisa amafutha benganelisi ukuthi bethole imali yaneleyo evela ku-reserve bank ukuthi behambe behoda amafutha ebuye elizweni. But kukhanya ngani njalo kungaba lenye international dimension ekhona eyokuthi khona amafutha lapho asuka khona intengo yakhona isiqandile.
UNdlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimota lokhu sokubangele ukuthi osomabhizimusi abanjengaye bengenelisi ukusebenza ngemfanelo.
Ngoba-ke ngikhangela ngakini mina ibhizinisi yami-ke ngezimota. Ekuseni kuya kumele zithele amafutha, kodwa-ke siyahamba emagarajini esithenga kiwo uthole kuthiwa kayikho izetholakale emini. So kuyabe sokumisile-ke umsebenzi ukuthi izimota zisebenze. Ngokunjalo-ke kubisela phansi umnotho welizwe, ngoba-ke izimota xa zingelafuyela zingeke zisebenze. Kodwa-ke kuyinto-ke ebingalungiseka ngoba yona ifuyeli ngokwayo uyabiwodiwe uyabikhona-ke ngenxa yohlupho lukahulumende ofosa abantu ukuthi khona kabahlanganise le ethanolu besithi bona bazama-ke ukuthi bathole imakhethi yayo mbe bathole bangezelele i-employment-ke ebantwini bakithi. Kodwa-ke ekucineni kugcina sokubulala employment ngoba ke amakampani abasebenzi kuhle ngokushota kwayo leyo fuel ngathi ethanol iyakunyekho.
Lokhu kugcizelelwe ngusibanda othi ukungatholakali kwamafutha sokucobodisa umnotho welizwe ovele uminxele.
Umnotho waleli lizwe uvele waphazamiseka kudala okokuthi kathesi sokusenzakala sokuyikucobodisa. Ukuswelakala kwamafutha sokuyikucobodisa umkhonomi waleli lizwe ngoba esesibukhangelele kathesi ukuthi intengo yezinto zonke kufuze ukuthi ikwanise ukuthi iqanse kusukusela ngeviki elizayo. Ambona ukuthi intengo izahlala ilokhu ifanana. Siyakwazi ukuthi ilokhu iqansa but iqansa abantu bengakaqalisi ukukhala kakhulu. Kodwa kusiyafika kusiyaphela iviki elandelayo. Ngiyakholwa ukuthi ama-customers nama-consumers abantu abathenga izinto ama-basic goods eZimbabwe bazaqalisa ukukhala ngoba intengo yakhona yabisikhele isikhwele ngendlela esingayijwayelanga.
Intengo yamafutha ezimoto emhlabeni jikelele ikhuphukile kodwa njengenhlala yenza iyehla ngemva kwesikhatshana. Kodwa eZimbabwe intengo ingavele iqanse ayehli.
Udaba lolusi lwethulelwe nguChris Kande weStudio 7. Kusukela ngesikhathi kubunjwa ibandla eliphikisayo leMDC likhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, isigaba seMashonaland East sisazakala singesinye sezigaba ezisekela ibandla leZANU-PF lobe ngumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Kodwa amabandla aphikisayo kanye lengcwethi kwezombusazwe bathi lokho kulakho ukuguquka ngenxa yokudonselana okuphakathi kwebandla leZANU-PF okwamanje lapho kuxotshwe iziphathamandla zebandla ezimbalwa esigabeni lesi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa emaningi amabandla azoncintisa kukhetho lwalonyaka kulokudonselana kwe-MDCT, icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa likhangelelwe ukunqoba ngesilinganiso esiphezulu. Kusukela ngomnyaka ka-2000 i-MDC ibunjwa kuze kube khathesi ibiqhubeka inqoba eHarare Metropolitan kukhetho lwamalunga edale lephalamende lakumansipala. Lokhu kuguquke kukhetho luka-2005 loluka-2008 lapho iZANU-PF enqobe eHarare South kuphela. Ngomnyaka ka-2013 iZANU-PF yalondoloza iHarare South yazothola ezinye njalo izihlalo ezinhlanu. I-MDCT yona yanqoba endaweni ezingamachumi amabili lantathu njengoba ama-constituency aweHarare Metropolitan engezelelwa ngemva kokuqunywa kwamanye akhona. Obona ngezokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust, CYDT, esebenzisana labasakhulayo esigabeni seGwanda, uNkosazana Chasisile Ndlovu, uthi MDCT ilakho unqoba njalo kukhetho lwalonyaka eHarare Metropolitan.
Masiqathanisa i-performance ye-opposition ruling party endaweni yaseHarare, siyananzelela ukuthi i-opposition izibambile kakhulu eHarare, ithola amavoti amaningi ukudlula i-ruling party eyiZANU-PF. Lokho kusenziwa ukuthi abantu abaningi sibathola eHarare ngabantu abathola ulwazi olujulileyo njalo abathola abakwanisa ukuthi becubungule izinto ngendlela ebalulekileyo bebone ngelihlo elibanzi kulalabo abatholakala ngaphandle kweHarare abaphila ngepropaganda abayithola kuZANU-PF. Khathesi iHarare ngokwayo ibiyanelise ukuthi ibe labantu abangu 850,000 abayanelise ukuregister as voters and iningi langkhona lingabantu abatsha abangabe bebona izinto differently njalo futhi abangabe bethakazelela ukubona utshintsho lwezombusazwe kungagcina kusenza ukuthi iHarare futhi iqhubeke i-opposition ezibambile.
Okubangele ukuthathelwa ezinye zezikhundla leli bandla le-MDCT kukhetho luka-2013 zithathwa ngabebandla leZANU-PF. Umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag this constitution, uNkosazana Abigail Mpambi, laye uthi iHarare ngeye MDC kusukela ngo 2000.
IHarare siyananzelela ukuthi kakhulu iyasekelwa labantu abe esingathi ama supporters awe opposition. I opposition parties sijayele ukuwina eHarare Central. Bathike umahluko okhona lapha engibonayo omkhulu ngokuthi abantu abavothela iopposition ngaseHarare bavothela ngezisathu sokuthi bona bayabe beyifuna iopposition.
Kodwa unobhala kuhlangothi olubona ngezemithetho kuzana PF umnumzana Paul Mangwana uthi kukhetho lwalonyaka bakhangelele ukunqoba eHarare Metropolitan kulandela inguquko ebekhona ebandleni lakhe yokuxotshwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe, okhokhela uhlangothi lwabasakhulayo kubandla le-National People's Party NPP umnumzana Khulani David Ndlovu.
Siyabonga Mavis Gama, hayi isikhathi asiselaso, ngakho siyehlukana lapha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.